ndinotindiwo ane mhosva nemakaekuti ndiwo vanayo mhosva. President wenyika anoitwa commander in chief wemadefense forces, ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minista kana commander wemauto ane simba rekutanga hondo. Hondo inotangiwa napresident, yomiswa napresident. Kana tikataura nezvegukura hondo, tiri kutaura zveplani yakaitwa yekugadzira a force. Army yakatounzirwa instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatumwa. Hazvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro, kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Ko kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naamugabe, kana kuti vakapa vamugabe njere, vamugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatodyona nhingi, kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyu akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura, ngapawane vamwe vanotonzi ndivo. Iye ndiye anofanira kutipa kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva. Muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaka rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaka rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvo zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera, chakashata chii? Kana politics dzichiita kuti maproblems ari outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chiva matemadanda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza.